zvakanaka zvikuru nokuti chekutapuka ndechekuisa mashelves emadiamonds ose in the public domain. Makampanis vese vari kumaina diamonds vachazotengesa zviri public fiscasi zvichiwanawo itsheshe as per rules and regulations.
Vamangongera, munoti ine danho rakatorwa nekimberly process certification iri?
Kana takatarisa kimberly process certification team, chikwata chakazara nyika dzatoziva kuti dzinotenga nekutengesa nyaya dzemangoda. Naizvozvo mamwe madecisions avanoita anenge asiri mumainterest atingati emahuman rights pachirungu. Saka kana tichiona nyaya yekuti Zimbabwe yapuwa mukana wekunzi inge ichitengesa mangoda, asi izvo tagara tine madambudziko atinawo munyika munomu ekuti mangoda iwaya atitombozive kuti tine mangani munyika, uyezve kuti makambani ari kumaina kumarange ndeapi, hazvisi mupublic domain. Saka hapana kunyatsojirika kwakanaka ipapo apa. Zvaakureva kuti isisu mari inenge ichitengeswa mangoda iyaya handisindo kuti inenge tichizonzwisa kuti yafamba sei. Sokuziva kwaunoita ivo vabiti vagara vachitaura kuti iwo saminista wefinance havasati vatombonyatsonzwisisa kuti nyaya dzemangoda dzinofamba zvakadii, makambani ari kutengesa mangoda ari kumaina makarats mangani, vari kutengesa mangani, uyezve kuti mari yacho iri kuenda kupi. Saka handione unge zvinonyanyotibatsira isu semhuri yeZimbabwe. Mari iyoyoyo handifungi kuti inokwanisa kubuda mafiga akadaro, ende tine maoko akawanda achaenda pamari iyoyo zvokuti painozosvika kunge ichinge ichifanira kuchibatsira mhuri yeZimbabwe, tichangoramba tiri vanhu vanenge vachitambudzika.
Vamufukare, tipei pfungwa dzenyu nemashoko ataurwa navamangongera.
Mashoko akataura ndinotenderana nawo chaizvo. Pandatangisa kutaura ndaandichiti inini tinotarisira kuti kutengeswa kwemadiamonds vedu kuchaitika in the public domain. Mukaona zvakachitika kusvika iko zvino, vanhu vanga vaine excuse yokuti hatisi kukwanisa kutengesa madiamonds vedu zviri legal. That's why taakungotengesa the way taakutengesa izvizvi. So now we are hoping, and this is the hope, that now that hapasisina any reason for people to want to sell in any other way other than through the Kimberley process, the country should benefit. What gives me hope is that Kimberley process yakaenda through a whole formalization process where we should now be in a position to say we are mining X carats of diamonds per month. And then kwakuchitarisa kuti madiamonds aya amainiwaya aenda here kumarket. Kana asina kuenda kumarket, aripo here, are they still there in stock? So kuri kuti zvaitwa izvozvi zvakanaka through the normal Kimberley process, this is what should be happening.
Vamangongera,
dambudziko ratiri kuita jonga nderekuti sekutaura kwandaita makambani ari kumaina madiamonds kwamarange haasi makambani ekuti inini newe nhasi tikaenda tonota tichikumbirawo kuona mapepa enyu kuti muri kumaina madiamonds akawanda zvakadii, amuri kutengesa ndehapi. Tinokwanisa kunge tichiwana mapepa iwayo. Makambani ari kumaina achiita maoperations atinoita pachirungu aya kuti mashadowy operations, prime minister wenyika chaiye chaiye hakwanisi kunge achivhizitira kwamarange kunoona kuti chichirikumbonyatsoitika. Tinenge tine dambudziko ipapo. Mukatarisa maorganizations akafanana na Center for Community Development ana Farai Maguvu, vanokupai umbowo hwekuti mangoda mamwe ari kubuda nenyika dzakaita sana Mozambique ozopedzisira aenda kunana Israel nedzimwe nyika dzakadaro. Saka hamuna kujeka, hamuna transparency munyaya yemangoda yedu yekuti tingati akutengeswa. Yes, Kimberley inogona kuti inoongorora ari kutengeswa, but avanokwanisa kuongorora ndeyo ayo anenge aiswa mufomal market. Ari kubuda nemaburi maburi akawanda wanda akasiyana ari kumarange ikoko, hakwanisi kunge achiongororwa neKimberley process.
Vamufukare, vaedicross vanonhengo yedare reparamende vakaisa chikumbiro chekuti mangoda ekwamarange ave pasi pehurumende kana kuti nationalized. Munoona izvo zvichikwanisa here kuzovhara maburi ari kutaurwa navamangongera?
Hongu, ndinoona zvichibatsira zvikuru chaizvo chaizvo, nokuti iko zvino sekutaura kuri kuitwa, some of the companies dziri kumaina dzinenge dzine kahistory kakati koo. Nokuti if you remember, ivo vamuprofiti yavo vakati mumadiamonds umo hapana munhu asiri kuruku. Saka ndiyo mhosva takazongoita into partnership with people who are known crooks in the diamond field, handiti ka.
Vamangongera, mungaona here imi zvichikwanisa kuvhara maburi amuri kutaura kuti ari kuyeredzeswa mangoda?
Izvozvo zvaikwanisa kubatsira. Ndofunga kuti vacross pavaitaura pfungwa iyoyoyo vanga vakatarisa example yatakaona kunyika yeBotswana, yekuti izvo pane joint venture pakati pehurumende nekambani inonzi The Beers kuti vagadzire kambani inonzi Debswana.